va Brighton Sekira vanodzidzisa kumaruwa ekwane mangwe kugokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine mhanza yakanaka ndodzidzisa kudhuze nekumusha, saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvimurivo zvanga zvakafushwa namadhamu ndodzoka kubasa. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma, salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kuMorgan's Teachers College akatanga September. Initially takabhadhara 1.6 ndobva kwazonzi kodiwa top up ye800. Saka yes for the term yakaita 2.4 tisingaverengi mumaprovisions yaanoda. Then for this coming term yatukupindai pari kudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti mhuri yerano nekuti mhuri haizivi kuti mari haikwani, inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi, asi dambudziko ratava naruma nderekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Totengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tokupiwa $13 iri kunzi rural allowance. $13 haikwani kuti titenge kana loaf rimwe chete rezingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tikuwana tinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende dai yatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti pa rural allowance.
Muzare Linian Kiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwaChirumanzu mudunhu reMidlands. Muzare Nkiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chokuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kwokuti ticha aionekwa ari munhu, tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Nkiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe.
Ndine chishuviro chokuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kwokuti ticha aionekwa ari munhu, tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Mumwe zvemudzidzisi ari kuchema-chema nemari shoma yaanotambira ndimuzvare Mary Mupatsi vanodzidzisa kuSlovela mudunhu reMidlands. Muzvare Mupatsi vane mwana mumwe chete ari mugrade 1 uye vanoti mari yavo yakawanda inoperera mukufamba vachienda kuchikoro nekudzoka kumba kwavo kuulawayo nguva zhinji. Vanoti vanoedza kuwana mari yekuwedzera muhoro nekupota vachichinja mari yekunze.
Vabereki vevana vatinodzidzisa vazhinji varinzvodzana naSouth Africa vanotumidzira maranzi kunana mbuya kumusha. Mbuya votouya nemaranzi, isi totomhanyirana kutora maranzi aya tobhadharira mwana neeco case, kuenda kutaona unobhena mari yaya watoita kaprofit kako. The next mwana auya futi ndizvozvo. Saka ndo mararamiro atiri kuita isusu sevarairidzi vekumareserva nekutengesa izvezvi musi wekuvhura zvikoro. Varaidzi vanenge vakatosenga kubva majigizi, maswitsi, everything kuti uwanewo mari kutikwanise kutenga mavhejizi. Chikafu hatidyi hedu, chikafu chinoshamisira mazuvano. Tinotodya izvozvozvo, the little that we have, tinotoita zvekuwana nekutengesa nekudini kudini. Ndo upenyu hwatinorarama isu varairidzi.
Muzvare Mupatsi avo vave nemakore anopfuura masere vachidzidzisa vanoti nekuda kwemari shoma yavanowana uye mararamiro avanoita vanomboita pfungwa yekuda kusiya basa. Mumwe wemurayiridzi anoti akatarisana nedambudziko rekushomekerwa nemari ndimuzvare Melissa Chingwana Ngwana avo vanogarawo muguta reLawayo asi vachidzidzisa kumaruwa emuzimwane mudunhu reMatevelin South. Mzare chingwana ngwana vanotsinirwa maonero ekuti vadzidzisi vekumaruwa vakanyanya kuomerwa neupenyu, asi vanoti chinoita kuti varambe vachida kuita basa iri inyaya yekuti riri pamoyo pavo. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi, inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri nevanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura, hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi, kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.